kutevedziri wawa mnangagwa wa Constantino Chiwenga vatambudzika kwazvo vachinyengetedza mumoyo yavanhu yange yofamba yachibuda kuti vasachire kusiwa sezvo zvekufambisa zvange zviripo asi vanhu varamba vachienda vachiwenga vazodza vechidiki vezano PF kuti vaone kuti vanhu varamba vakagara pasi vachitaura pamusangano uyu vamunangagwa vati Land Commission yakaumbwa ichabata basa rekuti vakuru vose vane minda yakawanda vatorerwe kuitira kudzivirira hori vamunangagwa vati matunhu anosungirwa kubatsirikana nezvinowanikwa maari vachiti semanikaland inofanirwa kuwana zviri mudunhu ichishandisa zvainoda kuita pabudiriro vamunangagwa vabvuma kuti bato ravo rinoshanda nemadzishi emune zvese zvarinoita kusanganisira musarudzo dziri kuda kuitwa vachiti zano PF inofambidzana nemadzishe vatsoropodza mutungamiriri wemdc alliance vanelson chamisa vachivati ndivo voga vanongochema nenyaya yekuti zimbabwe electoral commission haina kumira zvakanaka asi vamwe vavo vari kukwikwidza vakanyarara vamunangagwa vaudza vanhu kuti mumwe wevatevedzeri vavo vakembu muhadhi vakadzoka kubva kusouth africa uko vange vachirapwa mushure mekukuvadzwa negirinedhi ndakamirira studio 7 mamutare ndini lwedhamoyo